Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 4/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vakuru nhasi varatidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Vakawanda vari kumamisha votarisira kubatsirwa nezvinhu zvekudya pakisimusi negoredzva kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reWorld Food Program kana kuti WFP vaDavid Beasley vanoti vanoda kupa vanhu vemuZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana nezviuru zana chikafu kusvika munandira gore rinouya. Vanotiwo vanhu vanoda rubatsiro vachasvika pamamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe. WFP inotiwo iri kuda mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nematatu, asi kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari iyi chete. VaBeasley vanotiwo kusanaya zvakanaka kwemvura pari zvino kuchapawo kuti nzara irambe yakapfunya chisero muZimbabwe, uye varikurudzira vanopa rubatsiro kuti vaite izvi nechimbi chimbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Apostle Mazvarirashe Mabhugu vekereke Wisdom Church of All Nations, avo vakamboshanda vachibatsira kuRotary Farm, kuRotary Club uye kuRed Cross, kuti tinzwewo maonero avo.
Aikazhara muZimbabwe nemastatistics ndingati akatanga pakauya rapatowa weUnited Nations ndiye akapa ebrief achitaura mafigures iwawo 7.7 million. Now with the World Food Program giving mafigures iwawo ekuti we need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starving is half, basically half of the population, zvinogozha zvikuru kuti titarisane nemafigures akadaro. Ezvinoizvi tamuna December, mvura inotarisa kuti ichange iri shoma zvikuru. Now who is hurt the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vanonyanyokuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero muZimbabwe?
Because at the end of the day, kana munhu womukadzi ndiye unoziva kuti mumba munomakamira sei. Inguva inogosha zvikuru, ezvinoizvi we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogosha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashops, inini handina pension, inini ndakwegura, uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaga yepension haisi kuwanikwa in terms of availability and also technology chaiyo kana ikanzi eco cash or whatever form of technology is not accessible. Maprices efuel anita kuti even transport kana munhu achibva kumusha uchiya kuzotsvaga mari yake or even nekukwira kwacho unogona kuzorara pabank wotadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washayiwa mari, unozvishandisa sei? Zvinogozhera munhu wese vari kumukira kumabasa, Vanosara muzimba vasina mabasa acho, which is basically 90+% of our youth are unemployed, be it graduates from university. Vanombotraya kutengesa airtime but hazvisi kufamba, zviri kugosha. Vanoenda kumbare ndombotaura nawo, ndopota ndichitovatumira kuti vandiudzirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi, vanokudza kuti even vacho mafamasi kuti vabve kumafarms avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvirikukwira everyday, asi sometimes havatouyi and it's terrible.
Apostle Mazvarirashe Mabhuku vekereke Wisdom Church of All Nations vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Vana chiremba vakuru nhasi varadzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Madhokotera aya atiwo nhuna dzavana chiremba vadiki dzinofanira kugadziriswa nekukasika kuitira kuti vakwanisewo kuita basa ravo zviri nyore. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vabatana navana chiremba vadiki vakaratidzira vakachengetedzwa nemapurisa kubva pachipatara chepari renyatwa kusvika kudare reparamende vachiimba zvakaomarara vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza hurumende pamwe negurukota rezveutano vavo Bhedhaya Moyo nekutadza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vasvika paparamende, madhokotera mana ndiwo aenda kunosiya gwaro renyunyuto muparamende. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda zvichitevera kuratidzirwa kwaitwa nana chiremba ava sezvo vanga vachiti vakabatikana muno mumwe musangano. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vaRafaelo Makota vati vana chiremba vakuru havasi kufara nemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende kusawanikwa kwezvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo pamwe nekutadza kuri kuita vamoyo kugadzirisa zviri kuita kuti vana chiremba vatsutsumwe. Vamakota vati zvinovarwadza kuti varwere vari kufa nepamusana pekutadza kuri kuita hurumende kugadzirisa nhuna dzavana chiremba vari kuramwa mabasa.
Chekutanga ndechekuti zvipatara zvedu hazvisisina mishonga nemichina inotibatsira kuti tirape varwere vedu zvakanaka. Zvakadaro zvobva zvareva kuti varwere vedu vanouya vachirwara havawani rubatsiro rwakakwana nenguva yakafanira yavanenge vachifanirwa kurwana. Chepiri ndechekuti ivo vana chiremba vacho vari kufanirwa kurapa varwere ava mari yavari kuwana yemuripo webasa ravari kuita yashomeka zvikuru zvekuti kune vamwe vacho kunyanya-nyanya vana chiremba vechidiki vanonzi majunior doctors vanototi vakauya kubasa nemuvhuro vanorara pachipatara vachigara pachipatara vachigara mudzimba dzinonzi macall rooms dzinofanirwa kushandiswa chete kana munhu ari on standby ari pabasa.
Pakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rinofanira kutora nyaya nachiremba roikoshesa kuitira kuti nhuna dzana chiremba dzigadziriswe kuitira kuti varwere vasarambe vachifa muzvipatara.
Tsanga tichikurudzira kuti sezvo tiri kusubmita petition kuti dare reparamende vanogaramo vagare pasi vanyatsoongorora nyaya iyi. I think yakudawo kuti vaonewo vaisewo input yavo munyaya iyi iadreswe zvakafanira, panyatsotsvagwa chikonzero chikuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiokeya, dzinyatsogadziriswa, because tinofunga kuti yave crisis yaenderera mberi isiri kunyatsogadziriswa mune zvakanaka. Either maybe information haisi kusvika zvakanaka kana kuti misrepresentation. Saka pari zvino takuda kuti parlamende ive inogadzirisa, ive vanonyatso kwanisa kudiscusa nyaya iyi kana pese pavanenge vachigara muparlamende.
Vandoro vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzodzokera kubasa kudzamara nhuna dzavo dzagadziriswa, kunyange hazvo dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti hurumende haisi kuzowedzera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanachiremba vari kuramwa mabasa ava vadzoke pabasa pasina mibvunzo. Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichaita nhaurirano dzemari yemihoro nezvimwe zvakadaro nana chiremba vanenge vadzoka kubasa chete, kwete avo vari kuramwa mabasa. Vamoyo vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba dzinosanganisira nyaya dzekushomeka kwemichini yavanoshandisa mukurapa varwere, asi vanoti zvimwe zvezvichemo zvavana chiremba hazvikwanise kugadziriswa nezuva rimwe chete.
Hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura, vatichinzwawo zvavanenge vachitaura, isusu tinoita kuti zvifambewo, tinonotsvanga tsvanga toitsa senyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi, dzeaccommodation, dzemafuta kudhraivha mota, madhiziri, mapetro, zvese izvozvo.
Kuratidzira kwaitwa nanachiremba vakuru vakabatana nanachiremba vadiki kunouya apo vanachiremba vadiki vapinda muzuva rechimakumi mapfumbamwe nemana nhasi kubva zvavakatanga kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reDemocratic Party muAmerica riri kuenderera mberi nekuburitsa nekutora matanho mudare reCongress ekupomera zviri pamutemo muutungamiri weAmerica vaDonald Trump, mhosva dzine chekuita nekuti vakashandisa masimba avo zvisizvo zvekuti vanofanira kuti vabviswe pachigaro. Vana muzvinafundo vana vari kupa umbowo mukomiti yeHouse Judiciary Committee vachitsanangura zviri mubumbiro remitemo yenyika zvinotara zvikonzero zvinoita kuti mutungamiri wenyika atongerwe mhosva dzaanenge apara. Vapoteri vemuSouth Sudan vari kudzokera kudunhu reJonglei vatarisana nemafashamu emvura panguva iyo nyika iyi iri kutara kunaisa kwakanyanya kwemvura sedambudziko guru rawira South Sudan. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugees Agency rinoti vanhu vanodarika churu nemazana mana vanga vasina pekugara muCentral African Republic nepamusana pemhirizhonga yakatanga muna 2013 vadzokera kumisha yavo vachibva mumatunhu akapoteredza nyika iyi pasi peurongwa hwekudzokera kumisha kwevanhu ava pasina anovamanikidza. Yasvika zvakare nguva iya yegore apo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda kumusha kunopedza zororo rekisimusi negoredzva vari pamwe chete nehama neshamwari. Iyi ndiyo zvakare nguva inotarisirwa nevari munyika vakawanda kuti vari kunze kwenyika vatumire mari pamwe nezvinhu zvekushandisa panguva yezororo rekisimusi negoredzva sezvo veruzhinji munyika vari kunonga svosve nemuromo. Makare kare zvinhu zvichakanaka munyika, vari kunze kwenyika vakawanda vakanga vasinganetseke nepfungwa yekuti vobatsira sei vari kumusha, asi kuti vaitoronga kuti vosangana sei kuti vapemberere vari pamwe chete. Asi nekuda kwekuondomoka kweupfumi hwenyika, zvese izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa pamwe nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru avari muJohannesburg, South Africa. Avo atanga nekubvunza kuti zvii zvavari kuona zviri kuitwa nevana veZimbabwe mugadziriro yezororo.
Garo ziva kuti nguva ino inguva yezororo rekisimusi, inguva yezororo renyu ye saka ibishi bata mupfupi vanhu vachipamba vachizama kuti vange vane zororo iroro rakanaka, zororo rinodakadza, nyange zvavo vachizoita general disease mushure mekunge vaita kufamba ikoko kwakanyanya kudaro. Takadarisa mudhorobha reJohannesburg tinoona kuti vanhu vatanga kufamba zvikurusa, kunyange zvazvo vasati vanyanyisisa kusvika pekupedzisira paya vaakutifambei, asi zvinhu ndo zvaakunyanya kutumirwa pare zvino nekuti vaya vaya vanenge vasingakwanisi kuzoenda kumusha vanenge vachinyanya kutumira zviri zvino. Uye chinonyanyoratidza kuti vanhu vaakuenda vakawanda, mitengo yemabhazi yekuenda kuZimbabwe takatarisa hedu kuenda kuBurawayo tengo wakati wakwira uchiri pa R400 muzuva ranhasi, tisingazive ramangwana vanenge vachienda uko Vic 4 zingavange vakatarisirawo kubata mari inoita R550. Vari kuenda kwamutare mabhazi ari kutangira pa425 tisingataure nemazita kusvika pa550 ndo mitengo uriko muzuva ranhasi. Vari kuenda kuHarare ndo kwakwira, Harare yakwira nenyaya yekuti vari kukwira vacho vanenge vati wandei, saka vanhu vanokwira vakati wandei mitengo unoti kwirei. Harare zuva ranhasi ranga yapa R600 munhu mumwe chete kuti yanga achibva muJohannesburg kuenda kuHarare.
Vazhinji tiri kunzwawo mune dzimwe nzvimbo vari kuchema kuti haa nemamiriro akaita zvinhu kumusha vangangoisarudza kutumira zvinhu pane kuti iyo vanga vachizoenda kumahoridhe. Muri kusanganawo here nevari kudarowo muSouth Africa?
Hongu vakawandisa zvikurusa, kunyanya vanoshanda mumakambani vaya kunana 18 iko kundo kunenge kuchivhara makambani. Saka kana taakunana 18 bhazi rinenge raakuruma munhu rine chirova panonzi paspetsoka, kana vanotaura vanoti paspetsoka, zvekuti mari iyoyo munhu akatenga achiwedzera grocery rake zvinhu zvinobatsira. Nekuti ukatarisa kuti musi weFriday wekupedzisira ndounowanza kuvharwa nemakambani akawanda uringori musi wa20 mabhazi ndo paanenge ari pakudhura zvakanyanyisisa. Saka vanhu vanongopedzisira vangotumira zvinhu voregera kutia mari vachikwira bhazi rinenge richiita R1200 voshandisa mari iyoyo kuti vange vachitumira vadikani vari kumusha kuZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi kuZimbabwe, pane zviri kuitawo here kuti vari muSouth Africa vanga vaine kutaura kana kugunun'una?
Hongu kugunun'una hakungapereka kana zvinhu zvisina kumira musha munyika. Munongoziva kuti tine tichitarisirawo kuti vanhu vanefunge vachitumira mari dzekuti kana kungave muzvipatara vadikani vange vachirapwa kuZimbabwe ikoko kwokutumirwa iri mari. Zvino zvasvika pakaoma pekuti vanhu kana varwara vari kuZimbabwe vana chiremba havasi kwamabasa. Ukada kuti uzame plani yekuti vadikani vachienda kunze kwenyika kungave kuMozambique, kungave kuSouth Africa, kungave kuZambia, mapasipoti hakuna. Saka taita dambudziko kugurusa zvikurusa risingagwanzi kwanisike kuti rigadzirwe nevanhu rutova kuti rigadzirwe nehurumende. Saka mabirira akafumirwa nyika yeZimbabwe tinoona kuti ruzhinji ruri kugunun'una zvakanyanyisisa zvekuti vanhu vasvika pakupererwa vakabata mari dzavo, asi mari dzinosvika padzinoti dzinee dzisashande nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichida hurumende mukati, zvakafanana nekugadzisa mapasipoti zvinoda hurumende mukati, zvakafanana nekuti kunge kuinana chiremba zvinoda hurumende mukati.
Avo vangu vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kusarangwa kwevanouraya kana kushungurudza vatori venhau kunoita kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika, izvo zvinove zvinokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Maonero aya akabuda nezuro pamusangano wekuzeya mamiriro akaita kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa, pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau munyika dzemuAfrica uyo uri kuitwa muguta reMaseru muLesotho. Vachitaura pamusangano uyu chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwevatapi venhau, musangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, muzvare Lydia Gachungi vakati pane vatori venhau vanosvika 51 vakaurayiwa vari pabasa munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muzvare Gachungi vakati panorayiwa kana kushungurudzwa vatori venhau kashoma kuti nyaya idzi dziferefetwe zvizere kuitira kuti vanenge vaita izvi varangwe, vachiti maitiro akadai anokanganisa kuchengetedzwa kwevatapi venhau.
It's only one case that you may find out of every 10 that is investigated, and this is a very worrying trend.
Unogona kuwana kuti nyaya imwe chete pagumi ndiyo inoferefetwa. Izvi zvinoudza mwoyo nekuti zvinenge zvichiitawo kuti vanhu vanopara mhosva idzavara. Ende izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu varambe vachipara mhosva idzi nekuti vanenge vachinyatsokuziva kuti hapana chinoitika kwavari.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect, amai Abigail Gamanya, vakati panyaya dzekuchengetedzeka pabasa kwevatori venhau zvakakoshawo zvikuru kuti kutariswe matambudziko anosangana nevanhukadzi vanoita basa rekutora nhau.
Tiri kuona kuti madzimai haana kuchengetedzeka pamabasa avo. Tinoona kuti pane maviolations akati nemhirizhonga inoitika kana tiri mumabasa edu, zvekuti vakadzi havafile havafile safe. Pachirungu inonzi sexual harassment and abuse. Tiri kuiwana kune vamwe vedu vechirume vatoshanda navo, kana kuti avo vatinenge tichienda kunotapira nhau kubva kwavari, kana avo vatinoti maclients vanokwanisa kunge vachitipa maadverts kana nechii.
Sachigaro weSouthern Africa Editors Forum uye vari nhengo yecommittee yeThe African Editors Forum TAEF iyo yakaronga musangano uyu vaWilly Mponda vakati sangano rao rakaona zvakakodzera kuita musangano wakadai sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzamabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero dzekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa munyika dzemuAfrica.
Tikuona kuti nyaya dzefreedom of expression vatongi vedu munyika zhinji havazi kunyasa kudzikoshesa, asi chunhu chiri muconstitution yenyika dzakawanda. Saka tatiti gare pasi tione kuti tingaita sei kuti titaurirane nevakuru vedu vemunyika dzose dzemuAfrica kuti tichinje maitiro aari kuita, nekuti kuva mutapi wenhau hazvirevi kuti imhosva.
Musangano wekuLesotho uri kuitwa panguva iyo vanorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe vari kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yeAccess to Information and Protection of Privacy Act pamwe neweCriminal Law Codification and Reform Act, zvichitevera kuvandudzwa kwemumwe mutemo wePublic Order and Security Act uyo wave kunzi Maintenance of Public Order Act. Musangano uyu uri kupindwa nevapepeti venhau, vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira anotsigira mabasa ekuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa kwevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muMaseru kuLesotho, ndini.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nansi tanga tiri kutarisa nyaya yavana chiremba vakuru vanga vari kuratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Inini ndinoitwa nomeni makore ndiri kumasvingo. Pfungwa dzangu dzinoti madoctors ngaatoramba kuenda kubasa nekuti zvaanoudzwa zvese zvaanopromisiwa nehurumende hazvibudi. Vanhu vari kungoshandisa mahara vasina chavanacho ende vanofanira kutaura zvakanaka kwete kuita sekuti it's a must nekuti tokutorerai zvakati kuvhundutsira vanhu hautireteni mushandi wako kana uchida kuti akushandire.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitsii panyaya iyoyi yavana chiremba?
Taivaudza kuti veduwe vana chiremba ava ndo vanhu vanotibatsira muno nekuti isu hatina mari dzekunora wakunze. Saka vapeiwo mari dzinoendera nekuti vana vavo vakwanisoenda kuchikoro, vakwanise kudya, vakwanise zvese zvavanokwanisa kuita zvinovafadzawo nekuti isu hatina mari dzekunorapiwa kunze, ndio vanotirapa. Saka ivi vakasavapawo kuenda kustrike torapiwa sei?
Ndonzi Uswedi Chipere ndiri muHarare. Nyaya yemadokta ikai tinozvikurudzira zvavaita nhasi, kuratidza kunyunyuta kwavo pachena, kuchiratidza kuti ivo vane zvekuita neutano hwevanhu. Asi gavhumendi yedu ndoyekutadza kuita sei? Kuona nezvekuti madokta ange achishanda mune zvakanaka, achiona zvikwaniso zvekunge vachikwanisa kunge vachishanda. Hazvibatsiri kuti vaende vanoshanda vasina mishonga iyo yakakwana kuti vashandise. Magovhosi yavo chavo vakushaya. Ivo vehurumende vacho vanotozvitova kuve nyika vari kundokapa kunze kwenyika, asi muno isisi tichitambura. Mari dzacho dzizikungobhadharwa mataxi asi hadzazi kushanda. Tikufirwa nehama dzakawanda sereki muno muZimbabwe nenyaya yekushaya kwemishonga, nenyaya yemadokta iwaya. Madokta anonotsitsi chaizvo nesu. Asi vanoda kudyawo, vanoda kurarambawo kumba kune mburi dzavo. Saka vangangoshande sekuita kunge vakuita community service. Nyaya yecommunity service handifunga kuti ingashande panyaya yekunge vachiona utano hwevanhu. Madokta kuti upenyu hwevanhu hunge huchibata upenyu hwevanhu zvakanaka, hunge vakaguta, hunge vachifara.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii?
Ndaende aona mukana kutaura nehurumende ndaudza kuti aiwa, kana maona kuti zvekuitwa nemadhokotera izvi zvakashata kana kuti havasi kugona, ivo ngavauye vakapo muno. Vanorapa pamazvipata zvinana pakanyatwa izvi, vakapo makliniki edu acho vakavharwa muno. Tese ngatirapwe muno, ngavambomira kunorapwa kunze kwenyika tinyatsoona isusi kuti vanyatsoti vanyatsoona chokwadi chepagraund.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League ratara musi wa6 zvita sezuva richapiwa mubayiro kuvatambi vakaita mashiripiti mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambi akashura mare kudarika vese nevateveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vachaziviswa nemusi wechishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCapes United John Godzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu. Kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Muteveri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Inini maonero angu Joyo Ngodzo matambira anga achita season yese ndinoona hangu kuti should deserve that position because he was outstanding overall season. Yes.
Mumwe muteveri wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Mashonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Capes United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvezvi ndirikuona kuti iri kutora league 1 yatora league 2 Josta Ngodzo yayo yaanodeserva kutora Soccer Star of the Year nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Never Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Banda na Wellington Taderera. Pari zvino mukombe uyu ori mumaoko aRodwell Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda ku South Africa.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musure nhau zvakare. Vanachiremba vakuru voratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So they've he promised us we will get a response in a few days' time.
Odokotela sebehlele emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama-senior doctors. Namhlanje bafole betshengisela befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuthi kudaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside isikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela se-Pari Renyatho abelubhekise edalele parliamente ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors babamanyene labodokotela abasagqiba izifundo ama-junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethwele amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende beqonde edayela ephalamende lapho abashiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungisiswa kwesimo ezibhedlela lokubiselwa emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa umsebenzini. Ekhuluma nentatheli izindaba unobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo edayela ephalamende njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu kufuthelana phakathi kwabo lo mqhashi.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So
sishiye incwadi yethu yezikhalazo kumkhulu wepharlamente sesibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela se-Pari Renyatho.
Udokotela Masimbandoro omunye wabakade besekutshengiseleni kwanamhlanje uthi balithemba ukuba amalunga edayela ephalamende azalalela izikhalazo zabo.
So today it's day 94 of this ingoing in-person capacitation of doctors.
Namhla lilanga lesi 94 selokhu sakhalala umsebenzi. Namhla kunchiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sizithemba ukuba idale lephalamende lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdorobhinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to. But the primary cause has not been addressed. We talk of
sibona angani lokho okwenzakala elizweni sokufuze ukukhangelisiswe. Udubo lolu lukhathaza wonke umuntu. Njalo abameli bephalamende bedalela abameli bephalamende abakhangelisise lolu daba. Siyafuna ukubuyela ezibhedlela kodwa asilawo ukusebenzisa ufuze kulungisiswe lokho.
Incwethuko zombusazwe umnumzana Mlindile Mancitshana uveze ukuba idale lephalamendari sozelenelise ukuba siza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumphathintambo wezempilakahle. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhataya Moyo izolo utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uphakathi wokukhulumisana labodokotela ngezikhalazo zabo ezigucela ezeholo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhala lomsebenzi. Ukumanyana kwabodokotela asebehlele emsebenzini labasagciba izifundo bejengisela kwenzakala ngesikhathi abasagciba izifundo sebelenyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutsha u-grade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebele Land North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi eze-guidance and counseling bebehlangene lamhla behlela abazakwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kaMgcini Sihlalo weMathebele Land North Guidance and Counseling Life Skills Association iManga Kliseta umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhanesineng kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana kana bayenza kwama drugs konke nje ongama social ills khona lokuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki phelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efailile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labo malume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula bahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benza ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator kumbe u-guidance and counseling teacher uthatha iviki likamama, likababa, likamalume, likakhulu esikolweni, njalo uyacebisa, njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba le case ye-suicide. Umntwana wayethi abadala bamzwisi bona babelama-expectations kuye, kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala la umntwana phansi okokuthi ukuthi ngaba senzanga into enjalo, ngabe sikhuluma ngumuntu osowadlulayo.
Umnumzana Polite Sibanda ungu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi se-guidance and counseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogatsha lwezemfundo sikhangelele ukuthi khona i-guidance and counseling kumele ifundiswe kususela ku-ECD-A aze ayifika ku-A-Lev efundiswa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo, ngoba thesi abantwana balezinduba eziningi ezibahlaselayo. Sebeqalisa ukuthi kona baye emacansini besebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besebancane, abanye siyasizwa ukuthi abala amaphathawo laba benziwa kuthiwa amavuzu party. Isifundo lesi se-guidance and counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yesethule trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuchiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently, sibe sesihamba la siyebafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role model, singabapresentela asibatshele ukuthi into le engutshela yona yiyo kumele uyilandele. Siyabachasisela sibatshele ukuthi impilo inje, bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results, ukuthi ama teachers or iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala, because uzathola omunye ulo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje wonke bavumelene ukuthi izifundo ze-guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi, ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezi nsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations i-World Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe, njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebabela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku-4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo, ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland, unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho, abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo ekubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxali qathanisa emadolobheni lasemaphandleni lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ungathi kuzinxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki kangako.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamandebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi sekhezi umnumzana lethu kuthula Dube uthi bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le black market kuphela, izinto ziyadura, akula ncedo yabantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Lokhu ke ngokwakudala khathesi akula ngithwa sikuyezwa vele ukuncedo esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumoziphothe laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Isinyilo sibili, ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program. Kodwa iqiniso elikhona babankomo, indlala ibhahile. Ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo, yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadabisa kakhulu, lokhu ngababala ngabakhona semhlabeni. Okunje angazi ngikubone liqiniso elikhona, labantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjazanga bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili, nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokuthi okomqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho, ngakho-ke asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalele ephalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa ubufakazi bengcwethi zomthetho, iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela i-Stanford University, Harvard University lamanye. U-Senator Kamala Harris owesifazana unsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe yimali yokusekela lomsebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Beziqhunswa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobunengi izalwane zeZimbabwe zakuthi kwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu uNduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi iningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlabezulu sihlangene kanje. And uma singenza njalo izinto zethu zizosilungela. Siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Uma singabambana kuzosilungela. Asizona iziphepheli njengoba silala kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
Ngobemele induna zakwele South Africa kuleli gigi uNduna uNdwandwe. Ubesixwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle bahwatshe batshwathike ezambeni.
Kanza kwethu ukujabula kuhle kodwa uJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza ukungukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amanzi ampontshwana.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alfos Fuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Ongijabulise kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna uthi zime kunye nathi. Nongijabulise ukuthi bekunabatsha. Kuyabonakala ukuthi impela abantu bathakazelela into zakubo.
Kanti ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, iNduna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njalo. Sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu. Siphinde sibuye singabaphilayo. Lelahle.
Loke ubungumkhosi okusina lemiculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Yabuzetha! Yabuzetha! Wena ohlanga! Kuzela ukhanda lubanzi yako kwamathathela ivalela ubuthelezi yavalela ungena etsheni bathi ivaleleni bafana ingangena ekhaya holi yethu ingangena ekhaya ifika izoni zithele insingizi ebangayizulu kuphendula itshe lehle phezulu kube nengeni libone ngondondo labona ngabathembu ondondo bakithe egodi balimomozelela amathemba akithe esandleni aninezela enziwa isazeneyo seyixaku seyinkomo zenkosi sinosimaphundu simaphumulela fana nemvubu yasethukela baba amadoda yamomotheka yabuka izinkomo yanyekobala unkomo zabheke ebombeni abumeza umsenteni wagijima umbehlembehle wamanzi ibheshu yabezetha yabezetha wena wohlanga.
Yebo ke lizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnomzana Thulani Mgoqo Jubane induna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane lakwamanye amazwe yawezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endiza mchina. Okuninga sikuzweni ke kuntathela izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ikhonale eBilitane. Hayi limelele ke imchina yethu isalengxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBilitane lentathela izindaba yethu uEzra Chisa Sibanda. Inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olwe Studio 7 Live Talk. Kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBilitan.
Ngamparakazi minyaka yonke kuyabe kuxoxozela abantu sibebuyela emakhaya ukuyabona ihlobo labangane. Kodwa ke lonyaka akunjalo. Umnumzana Mathew Mpofu uthi izandla zimfitshane ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kulobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiyekuba lesihlobo zami ngendaba yokuthi amatikiti ayadura ukuthi uzohamba uyefika ekhaya. Qeda lapho uma usufikile ekhaya bazokudlani bana labo engibalandileyo ngoba bonke babe sebekhangelele kimi. Phela uma ufikile vele labo basekhaya bakhangele wena ukuthi uzabuya ubaphathela okokudla. Hayi, impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu. Yikho nje ikhisimusi umuntu uyayidlala nje engilazihlobo.
Onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukuswelakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho kumenza enqame ukuya ekhaya.
Lo nyaka hhayi angiboni ukuthi ngizaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga. Okuthiwa kulamanzi akulamagetsi, kuphile kanjani endaweni enjalo ongela manzi? Siye ngaphezambuzi sigeze ngani, sinathe ngani, sipheke ngani? Hayi, ngakho mbe ngamagetsi kuphela benza ukuthi hayi kulomlilo sipheke ngomlilo sibase umlilo. Kodwa amanzi yi-main problem, yi-main concern yami.
Abanye bathi izikolo zivala kwesikhatshana eNgilandi okwenza kube nzima ukuvakatshela ekhaya ngekhisimusi. Unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo.
Hashi, mina lonyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala izikolo okwamaviki amabili kuphela. Esengiza kwenza, ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrocery badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula. Sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo.
Kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany laye sokumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Ngangilungiselele ukuthi kubananza ahambe ekhaya sibili ngekhisimusi. Imali yamatiketi ayisakwani, imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona, lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula. Ayi, kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi, kusitshaya umoya. Iminyaka simbili siloke sipospona.
Ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe, kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester. Yena ke uyaphakama ngeviki ezayo ukuya kudla ikhisimusi lelihlobo labangani.
Sizilungiselela ukuya Africa by next week, so siyabe sihamba. Ngithi ngethengethengela abantwana, ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba le khale sekuyisikhathi sokulima. Sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa, sidlale ikhisimusi labanye abantu ekhale. Kumnandi kakhulu ekhaya. Kwehluleka abangalazandla, thina esilezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza. Sekumele ngetsha ugangampunza silima khona pha. Sidle ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe.
Ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo nabangane, kudliwa ezangaphansi kwamagala. Kodwa lonyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo esigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe, ungatholakali kwamanzi, ugetsi, amafutha ezimota lokunye okuninginingi. Ngimele Studio 7 England, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo ke, siyabonga Ezra Jesus Banda. Manje ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu, njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela sebehleli emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luza sungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lonyaka azenelisi ukuya dlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayike silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe Live Talk.